isusu zvatishamisa chaizvo kuti pagorera tiri kuti tasimudza mutambo wetu zvekutoti even vateveri vetu vatanga kuuya paground zvinhu zvinenge zvachinja chaizvo takungomuka tichingonzwa zvichinzi zvanzi nhasi timbomira kutamba kusvika tapuwa mari dzetu but zvisinei kana kuri kuti munhu une mari yauri kunge uchifanira kuti umupe chii chaungataure kunze kwekuti umhanyamhanye utsvage iyoyo mari but chikuru ndechekuti vanhu vazive kuti tiri kuedza chaizvo kuti mari dzipiwe vanhu vechipirwa basa ravanenge vaita chaizvo variita nenzira yakanaka sezvo zviri kutaurwa gore rino but taita munyama wekuti sematimu akawanda muleague kwatiri kukompita ndiri kuona sekunge maybe most of the teams dzatamba magemu iwo kuti munototamba gemu mbiri muchienda gure musingatambiri pavhenyu yenyu yemazuva ese
chii chamungati imi chasakisa kuti muwanikwe muchishaya mari dzekupa vatambi vechikwata chenyu pari zvino
magemu maviri ateverana tichitamba tiri kure nehome venue yekwedu takaenda kuhange then tikazopedzisira taenda kuHarare saka mari dzacho idzodzo dzinobva dzawanda dzaunenge uchifanira kuti utsvage ugadzirire pakudzoka tina kuzotamba mutambo watingati ipic game takatamba mutambo netimu maybe isingakoki vanhu vakawanda kuti vauye kuzoona saka mari dzacho ndikobva dzatanga kuti tiite backlog inenge yatoti kurei kufura mazuva afura akawandaya
imari yamuri kutarisira kunge muchifanira kupa vatambi venyu veHighlanders
ndingaitauri nemafika sezvo imari inopuwa munhu iri confidential but setimu iri pamusoro setimu hombe setimu iri kutamba zvakanaka imari chaiyo yandingati yakatoti imari yokutoti kuti itsvake unofanira chaizvo kuti uve nemasimba uchimhanya mhanya kuti mari yacho ivepo iyoyo.